Mumwe wevatauri pamusangano wanhasi uyo wakarongwa neVoice of America pamwe neMedia Center vaClifford Kupeko vati pane vashandi vebazi rezvicherwa vanoita uhore mukupa marizinesi.
God, I think you all agree with me kuti whenever there is yatinoti kwaputika goridhe, kwaputika goridhe panotanga kutoita makakatwana. Mapepa anouya nevanhu 1, 2, 3, mumwe ane mapepa ari valid, mumwe ane mapepa ari valid, but where are these papers coming from? These papers are coming from the Ministry of Mines. So ndo issue yatoda kuti tigadhirise yekuti we have got corrupt officials in the mine, and not only at provincial level, at head office level, from the PEMSEC, from the directors. We need to agree. We need to face the truth. Who is generating these documents?
Izvi zvatsigirwa nemumwe mutauri muzvari Chedza Chipangura, avanoti pamusoro pehori mitemo haisi kutevedzerwa mubazi iri, izvo zviri kudzinga vanoda kusima mari dzavo munyika.
Kune nhubu dzirimo munharaunda dzinoda kudya padzisingafaniri kudya, vasinga respect the rule of law in this country.
Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimiririra vaGeorge Mugani vanoti pamutemo rezinesi rinofanirwa kuwanikwa mukati memwedzi mitatu, asi nekuda kwemakakatanwa kuti mugodhi ndewani, zviri kunonotsa kupiwa kwemarezinesi.
Pamutemo inofanira kuti within 3 months registration process inenge yapera certificate rapo, but nekumadisputes anga achitika akawanda, system yacho yeverification yaane zvakawanda zvinoda kuitwa, a lot more than what can fit. Though it can be done in 3 months, but maerrors anga ari kumashure, backlogs aziri kumashure due to maybe poor staffing, those backlogs need to be covered. Ndo zvaakunetsa zvakanyanya.
Panyaya yekusavharwa kwemakomba munzvimbo dzinenge dzakambocherwa zvicherwa, mumiriri weEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vamunyaradzi Nariswa vati vanochera zvicherwa havasi kutevedzera zvavanenge vati vachaita mugwaro ravo reEnvironmental Impact Assessment kana kuti EIA.
Gwaro webhuku iri nderekuti tiri kuti mining chimwe chechunhu chezviitwa chakaonekwa kuti chakasaitwa negwara rakanaka chinokuvadza kuparara kwenharaunda. Saka muEnvironmental Impact Assessment report iya iye unonge uchitaura semaina kuti ini pandichachera makomba angu ndichange ndichivhara. Maminers edu zvinovaremera kuti vaite zvinodiwa nemutemo kuita bhuku rei rinonzi Environmental Impact Assessment. Vamwewo zvakare nyange taita bhuku riya, wakaenda kumamaini mazhinji tinoita challenge yekuti rinoruwana riripo asi nenge riri mushelf, chingonzi EMA yangu iyi, but vasingazive kuti chunhu chavanofanira kufamba nacho pavanenge vachiita basa ravo.
Vanhariswa vati bazi ravo riri kuita dzidziso kuvacheri vezvicherwa uye nekusunga avo vanotyora mutemo wekuchengetedza nharaunda.
Zvatakaita seEnvironmental Management Agency mukushanda nemaminers kuti dambudziko ratanaro nhasi panyaya dzemadisused mines risavepo, takatanga neengagement zvokudzidzisana kugara pasi nemaminers kuti zvii zvinodiwa, tichivatsanangurira kuti process yeEnvironmental Impact Assessment inofamba sei, mari dzinoda kubhadharwa kana vava kushanda zvii zvatinotarisira. Ndo chimwe chikamu. Chimwe chikamu chanje ndiche law enforcement kuti vanzwisise kuti zvavanoita kana vachityora mhosva zvinosungisa.
Vanhu vapinda musangano wanhasi vanosvika 40 vawirana kuti hurumende inofanirwa kuumba homwe yekuti kana makambani anochera zvicherwa asiya makomba, bazi reEMA rigokwanisa kuavhara kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu hwavo kana hwezvipfuwo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.